chekwata ichi chazvamburwa mutesi yechipiri neinnings nemaranzana nemakumi mana nemanomwe kana kuti innings ne147 runs izvo zvasiya Pakistan yakunda mumitambo yayo yese mukushanya kwayo muZimbabwe. Mamiriro ezvibodzwa ari kuratidza pachena musiyano uripo pakati pezvikwata izvi mushure mekunge Pakistan yakakanda maranzi mazana mashanu negumi 510 apo vakarwisana nebhora. Mukotevera, Zimbabwe yatadza kusvika apa mushure mekutambidzwa mikana miviri. Muzuva rekutanga Zimbabwe yakabuda maranzi zana nemakumi matatu nemaviri ndokutevera nemamwe mazana maviri nemakumi matatu nerimwe chete ayo vatisa nhasi mangwanani. Mubatanidzwa wemaranzi yemikana miviri iyi watadza kusvika kana kudarika pamazana mashanu negumi ayo akakandwa nePakistan kamwe chete. Kokonda kwanhasi nekwavakaita mutesti yekutanga zvichibatanidzwa nekukunda kwavakaita mumat20 kwapa kuti Pakistan ishayire Zimbabwe mumitambo yese iyo vatamba mukushanya kwavo. Izvi zvauya mushure mekunge Zimbabwe ichangobva mukurohwa zvekare neAfghanistan muna kurume. Muongorori wemutambo wecricket vafarai Kambamura vanoti kurohwa kwemash chevrons uku kwazonyanyisa.
Vari kungorohwa kunge ngoma seri neseri. Tambi varipo vazvitadza ngavaedzowo vamwe.
Matambiro ari kuita mash chevrons ari kuratidza kuti Zimbabwe ine basa guru kana ichida kubudirira kuenda kumakwikwi e2022 World Cup. Mumwe muteveri wechikwata ichi vaPatson Mnyati vanoti nematambiro aya hapana chimuko chinobuda.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa nematambiro avari kuita. Tikangokanganwa tozoita tichakwanisa nepatiri pacho parenking hatichagumi topinda.
Mutambi weZimbabwe abuda nemaranzi akawandisa mutest iyi ndeRegis Chakabva uyo akanda makumi masere 80 wePakistan Abidi Ali achibuda nemazana maviri negumi nemashanu 215. Ali atambidzwa mazana mashanu emadhora ekuve mutambi agonesesa mumutambo uyu. Mitambo yemachevrons inotevera iri kwomwedzi unotevera apo Bangladesh iri kushanya kuZimbabwe kumitambo yemaODI nematest. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.